utano hwakanaka nekuti vanhu vakapinda mabasa ipapa havazomushaina ndeve muzimbabwe patinoti jobu kreisheni ipapa patokireta mabasa saka kana vanhu vemuno variro vachapinda mabasa vacharamisa mhuri dzavo inongoreva kuti tisikabatsiri
asi tiri kunzwawo vamwe vanopikisa hurumende vachitivo dambudziko riripo nderekuti china ndo inenge iri kuwana chouviri kubva kuzimbabwe kuburikidza nezviwanikwa iyo zimbabwe ichisara isina chainacho chinobatika
hakuna nyika yabatsira zimbabwe sechina nerussia ndo dzega nyika dzine ukama hwabatsira zimbabwe aiva ndivo vari kutiudza kuti mango anofandwa neeuropean union neamerica nebritain ane chiita ari kusiya muzimbabwe kunze kwemhirizhonga ndeipi ngo yamakambonzwa kuti yavaka classroom block ndeipi ngo yamakambonzwa kuti yavhura kambani ndeipi ngo yamakambonzwa kuti kubhadhara vana maschool fees china yakatibatsira kubva kuhondo vachitipa zvombo isu pasi rese tisu takaita ndufu shoma dzakakodzerwa necovid-19 tatiwa mishonga nechina saka kana uine vanhu vanokupa mishonga yekuchengetedza utano hwevanhu isu tichiziva kuti hakuna chinhu chine uremu hunokunda upenyu hwemunhu ishamwari dzechokwadi isu sezimbabwe tatarisana nekukuwazirango zveupfumi neunited nations ichina nerussia dzakatibatsira kuramba kuti haikona kudzanyirira vanhu saka china mapolicies avo vanoinonzi win-win you win they win you lose they lose havana udzanyiriri hwokuti kana tauya tiriana mukumba zvese asi zviri kukonzeresa kuti nyika dzakaita sanaamerica nanaeuropean union dzaakuona kuti zimbabwe yavaifunga kuti ichatambura yaakuwana shamwari dzimba kushanda nayo
asi ka tichitarisa nyika dzakaita seeuropean union neamerica yacho dziri kubatsira ka zimbabwe tichitarisa panyaya dzeutano kana musarudzo chaimomo
kana uine chicherwa usina zvekutishandisa zvakafanira kuti hauna hatigone kuramba takatingita platinum tisingaicheri tisingaigadziri takaloka value pasi asi vana america navo vazoona kuti zvicherwa zviya zvawana vaakutibatsira kucherwa zvibatsiri nyika yezimbabwe ndopa vaakurwadziwa napo rubatsiro rwekuti munopa mari yemaelections nekuti mune chinangwa chekuda kubvisa hurumende iripo zvasiyana nerubatsiro rwekuvaka dhamu rekuti vanhu vari mumaruzevha vatiridzire vaende kunovhota vakaguta
vamwe vari munharaunda dzine zvicherwa izvi vari kutiwo ka hakuzogadzirwa migwagwa zvipatara zvikoro nezvimwe neiwo makambani ekuchina
aiwa iwayo izvaika baba pane manyepa anogadzirwa nevanhu vanenge vaine chinangwa chekugadzira nhau dzinokanganisa ukama vanhu kwakaita kambani yainzi gbs nekuamerica yakamaina madiamond kwachiatra haina kusiya yatenga kana jackson kana bhero remombe munyika yechiatra nhasi uno machina nyika yechina thechinese investors vatora kumadiamond kukucherwa kune zvikoro zviri kuvakwa kune mari dziri kushandiswa mucommunity mamutare chaimo mune musika uri kuvakwa nemari iri kubva kumadiamond ivavo veamerica vacho nhasi uno vari mubotswana vari kuchera madiamond chii chavari kuita ikoko ngeipi kambani yamunofungidzira kuti iyi yazoita zvakati ikabatsira vanhu mucommunity pakati vakamaina varungu magodi kambani mana maxurus chavaigona kungovaka ikombono havana upenyu hwavaipa munhu.